Vaka sukuwele au vaida kukukiza waka jimirira. Vaka kukira kudare ili mshure mkunge dare electoral court. Rawara mbiza kukukiza msaruzo zemutungamiru wenyika. Zijitera chikumbiro chainge chaitwa na valafto mangwana we Zanu PF. Asiva tongive Supreme Court wa not justice kuwava justice bunu na justice chatukuta. Vaka chikumbiro cha waka sukuwele wakati waka pazukon zero panguwa inotevera. Ringere magweta ava mangwana va Edlin Baiwa vauza Studio 7 kuti vanotambira mutongo wedare vachiti chikumbiro chavakasukuere change chagara chisina maturo. Asi vange vakamirira vakasukuere pasarudzo kana kuti Chief Elections Officer amai Jacqueline Sande vati vachatora matano ekuti vakasukuere vapinde musarudzo idzi kusanganisira kuenda kudare reConstitutional Court.
Taurwa neHigh Court ndozvakumira asi tiri kuti izvoni takamirira President Sekiti yakasukuere tiri kuti aiwa pasipo paperera mutambo.
Asi vamubayiwa vaudza Studio 7 kuti vakamirira kuona matano achatorwa navakasukuere uye vati vane chivimbo chekuti hapana danho richatorwa rinokwanisa kumisa mutongo wanhasi.
Saka tinovimba kuti mutongo waya apa mutongo unobata vapfungidzani vese panyaya iyi uye hakusisina zvekare mumwe mukana wekuti ungatorwe navakasukuere mukana ungange uchikwanisa kuzomisa kushanda kwechaiiai.
Masvondo maviri apfuura electoral court yakapa mutongo wekuti vakasukuere vamire kuzvitora semunhu achakwikwidza musarudzo dzegore rino uye rikati Zimbabwe Electoral Commission haifaniri kuisa zita ravo pagwaro revavhoti. Kana vakasukuere vakasabudirira pane zvavari kuronga kuita zvinoreva kuti panenge paine vanhu gumi nemumwe vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika kusanganisira vaEmerson Mnangagwa veZANU PF, vaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change pamwe navaDouglas Monzora veMovement for Democratic Change. Zvichakadaro, CCC nhasi yaenda kudare pamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa neElectoral Court kuulawayo nezuro wekurambidza nhengo dzayo dzese mudunhu reulawayo gumi nembiri kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kunomination court nguva dza4pm dzadarika. Izvi zvatsinirwa negweta renhengo idzi vati naSherunganga avo vati vane zvikonzero zvisere zvavaudza dare kuti ritarise kuti rirase mutongo weelectoral court.
Reza magrounds yetu anosvika ku8 tichingoreza semi issue yekuti no jaji rakagadisi rakarasika rakakanganisa nekuti nyaya iyi yakadi yakadismissa nemapointi minute atakareza.
Vaenderera mberi vachiti zvavaita nhasi zvinoisa parutivi mutongo weelectoral court kudzamara nyaya iyi yanzikwa neSupreme Court.
Saka ndozvinhu zvatiri kutaura kuti mutongo uyu patangu apila tatoususpendwa decision yeti High Court yakapiwa nezuro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti mitongo yapiwa nedare electoral court mukati memazuva maviri apfuura inosuwisa vana veZimbabwe.
Tika ndezvekuti matare akuita sekuti iwo ndiwo ava kutovhota pane kuti vana veZimbabwe vasarudzire mumwe ano.
Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.